Isusu zvakatotishamisa zvikuru tichirwa zvikarwa nezvakadaro nekuti uyu mutambi uyu mutambi watinoimba naye mutambi akavimbika saka hatisi kugutsikana nazvo tiri kufungidzira kuti mutambi uyu paakambokuvara shaya paakarapwa taida kuti mazviremba akamurapa atitaurirwo kuti dhiragi ravo rakasevenzisa harine sekuita ende zvakawanikwa
pane zvamunoita imi sechikwata here kuti mudzidzise vatambi venyu nekukosha kwakaita kusashandisa zvinodhaka zvinozowanikwa zvichivakanganisa mubasa ravo rekutamba nhabvu
hongu inyaya yatinotaura pese pese kana kutraining kana before game kana after game tinovataurira nyaya yekuti iyambira yatogara ichivaudza
tombodzokera yedu kuchikwata chenyu makatarisana nemitambo ipi munguva inotevera
musi wesande tiri kutamba neshabhani musemi final yebhangi ABC chitatu chinotevera tiri kutamba neHarare City muleague mutambo weleague
zvii zvamuri kuvimbisa vatsigiri vechikwata chenyu pari zvino tichitarisa kuti mwaka wenhabvu ungazonge uchiguma mumwedzi inotevera
isusu tiri kuvavimbisa kuti tichatora mikombe yese iriko inosanganisa league nebhangi ABC nembada cup
pane zvimwe zvirongwa zvamakatarisana nazvo here sedynamos zvekuedza kuti muwanikwe muchitsvaga-tsvagawo mari yekushandiswa nevatambi venyu zvisiri zvekubhadharisa vanhu pamagedhi batsi
hongu tiri kumhanya-mhanya nekwatinokwanisa kwese kuti tive nekunge tichiwana mari inobva kunze tisingakunze kana chiti kunze kureva kuti tichiwana mari from somewhere inokwanisa kuti timhanye timene zvakada kusika miri yemagedhi ndo zvinhu zvatachimhanyidzana nazvo kuti tingawanawo masponzo here anogona kutibatsira